dambudziko riri kuwanikwa munzvimbo dzakati kuti ende kazhinji kacho rakakonzerwa nekuzogoverwa kwakaitwa mapepa mafomu aya asvika kuprovinsi hakuna kunyatsotedzera zvatanga takaronga saka munoti dzimwe nzvimbo dzine mapepa akapfuuridza dzimwe hadzina saka tiri kuedza kugadzirisa dambudziko iri nekutrya kuidentifya kune mapepa akawanda toti vatoendesa kusina zve takange tiine mapepa mamwe akanga asara kuno hatiri kuedza kuendesa kwacho kunenge kune dambudziko remapepa chimwezve chiri kuita kuti kuve nedambudziko remapepa ndechekuti pane dzimwe nzvimbo dziri kupinda vanhu vakawandisa oro dzakapinda vanhu vakawandisa zvisitapedza chirongwa chemepi saka nzvimbo dzakadai nhamba yevanhu yatinenge tichikarira kuti irimo inenge yapfuuridza saka tinenge tichida kuti dai zvaibvira toidentifya kuti vanhu vazhinji vava vakabva kumaarea api toenda kumaarea ikoko nekuti kwaane mumapepa akawandisa tichigadzirisa tichidaro tichidaro
maimbenge muchichemawo dambudziko rezvipfeko ragadzirisikawo here
dambudziko rezvipfeko rematisheti ragadzirika
tinonzwawo zvakare kuti munzvimbo dzakaita sebhinga mune kunyunyuta kuti vamwe vari kuunganidza umbowo kana kuti zvamuri kuwana havasi kukwanisa kutaura mutauro yemo zvinoita kuti vazototsvaga vamwe vanovaturikira ichokwadi here uye kana chiri chokwadi muri kubatawo sei nyaya iyi
kutaura chokwadi maripoti wayo hasitasvika kwatiri zvinhu zvekuti tingangoedza kuongorora kuti zviri kumbofambiswa sei
munotarisira here kuti mungabata nguva yamakatara yekunge mapedza chirongwa ichi tichitarisa matambudziko amuri kusangana nawayo
tinotarisira kuti tichabata nguva yatakatara nekuti tikatarisa maripoti atiri kuwana izvozvi munzvimbo zhinji vanhu vave kuda kusvitsa kuverenga namba iri mumaarea medu ezana iya pari iye zvinoizvi vanhu vakuda kutosvitsa namba iyo saka tinotarisira kuti tichagona kubata nguva yedu chingazongoti chete chingatisarirei masupevisa anoda kuti atarise magwaro aya akaitwa nemaenumerator kuti data racho riri yavo accurate voedita maconsistency checks vachidaro vachidaro saka vakaona kuti zvimwe zvacho hazvigadziriki vari mumahofisi mavo iko kumadistrict ikoko nechii vachatiedza zvemaenumerator aya kuti vadzokere kudzimba asi izvi tinokarira kuti zvichapera 4 days after data ratata tinopedza kuverenga